Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu chikumi 12/2024 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndine Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi Zimbabwe yoyedza kuumbiridza ukama neZambia zvichitevera kushora nyika iyi kwakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuRussia WFP yobatsira vanhu nemari yekutenga chikafu Zimbabwe yopinda musangano wekuchengetedza kodzero dzevakaremara ku United Nations. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichouya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Mutungamiri wenyika nebato riri kutonga reZANU PF vaEmmerson Mnangagwa vaudza dare rebato ravo repolitibureau nhasi kuti musangano wavo kuRussia nekuNorth Korea wakafamba zvakanaka ndinodzokorora nekuSouth Korea wakafamba zvakanaka izvi zviri kuuya kunyangwe mashoko avo ekuti America iri kushandisa Zambia neMalawi kukonzera kusagadzikana muZimbabwe ari kukonzera mutauro wakanyanya Zambia yakatotumira bazi rayo rezvekudyidzana nedzimwe nyika kuti ritaure neZimbabwe nezvemashoko ava Mnangagwa aya Muzinda weAmerica muZimbabwe wakarambawo mashoko ava Mnangagwa uchiti nyika yeAmerica iri kubatsira Zimbabwe zvakanyanya gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko Dr. Jane Van Muskwere nezuro vakaudza vatori venhau kuti Zimbabwe haina nyika dzayakavenga asi mudare reparamende nezuro wakare vaJacob Mudenda vakarambidzawo nhengo yebato rinopikisa Red Citizens Coalition for Change muzvare Gladys Shachwayo kutaura nezvenyaya iyi mudare reparamende hatina kukwanisa kubata vamudenda kuti tinzwe divi ravo sezvo nhari mbozha yavo yanga isiri kudairwa asi tabata muzvare Shachwayo
tingakazama kuita inonzi pachirungu point of national interest kudare reparamende maringe nemashoko akapiwa navamunangagwa akatarisana neMalawi neZambia chishirevo chichanga chiri chekuda kupa chenjedzo kuexecutive kana kuti kuna president kune vehurumende kuti vazive kuti Zimbabwe itange ichava iri chairperson weSADC kubva muna August ende rimwe donzo reSADC nderekuchengetedza rinyararo muregion zvino kana toona vari kupinda vachiti ndo vari kupinda sachairperson weSADC variwo vaakukonzera nyonga nyonga muregioni yeSADC tinoonasa kuti zvinhu zvisingatambiriki zvinhu zvisina kunaka
ko makatambirawo sei danho rava mudhenda rekukurambidzai kutaura nyaya iyi
kakashamadzwa chaizvo ndichinzosvika kuparamendi vamudhenda vachitaura ivo kuti foreign policy inyaya inofanira kungosiyirwa executive zvakandikatyamadza nekuti isusu kudare reparamendi tine committee portfolio committee yeforeign affairs and international trade and basa reparamende nderekupa yatingati pachirungu oversight kuexecutive saka tichitaura nebumbiro remutemo tinobvumirwa semamembers of parliament kuti tinge tichitaura zvinhu zvinopa oversight kuexecutive saka komiti iyoyo zvainofanira kunge ichiita saka ndakakashamadzwa zvakanyanya asi izvi zvinotiratidza kukanganisika kwaitika mainstitutions edu seZimbabwe kuti tava nemachallenges mainstitutions edu aakungoita zvemakongerwo enyika atarisira kuti bumbiro remutemo rinoti kudii uye ino anotarisa kuti wabvapa kuti.
Saka pane matano amuchatora here kuti mukwanise kutaura nezvenyaya?
Aiwa tichiramba tichitaura kugadzikwa pasi hazvisi kuti tichatadza kutaura. Tinoramba tichitaura. Zvatakatotaura izvozvo vakazviitwa. Executive yakazviitwa takaona vemapepa nhau vakakavha chaizvo nyaya iyoyi. Uye hansa dziwo rekodhi racho ritorimo rekuti ndakasimudza nyaya iyoyi. Even kukomiti ukoko tichiramba tichitaura nyaya idzodzi.
Avo vanga vari muzvare Gladys Chachwayo vebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vachitaura vari parunare muHarare. Sangano reWorld Food Program kana kuti WFP nasi range riri muchinoi rakabatana nere Leakages for Economic Advancement kana kuti LEAD vachipa vanhu vari muguta iri mari yekuteka chikafu nezvimwe zvikwanisiro zvekuti vazviitire mabasa avo emaoko. Chirongwa chekubatsira vari mumaguta ichi chiri kuitwa mushure mekunge hurumende nemapazi eUnited Nations vazivisa kuti vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million mumaguta vakatarisana nenzara. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumaguta WFP kubatsira vanhu zviuru makumi matanhatu nevatatu kana kuti 63,000 mumatunhu matanhatu. Varombo vakakwegura nevakaremara nevamwe vari kupiwa mari inosvika madhora gumi nematatu kana kuti US$13 pamunhu kuti vakwanise kutenga chikafu. Mumwe ari kubatsirwa nemari muchirongwa ichi ndeamai zvenenzi yamumba avo vanoti vari kufara sezvo vange va kuomerwa neupenyu.
Totenda dai zvaramba zvakadaro nekuti zvinotibatsira nekuti zvizvi kune nzara asikwanisa kubatsirika dai tatokwanisa isopo pavari kuti mari ikwanisa kubatsira muri kwanisa kubhadhara vana chikoro kwanisa kutengwa chikafu kuti tikwanisa kubatsirika.
Amai mumba vanoenderera mberi vachiti vanotenga zvinhu zvakaita sehupfu, mafuta, sipo nezvimwe.
Shuga, mafuta, sipo yekuwachira vana nemuriwo kuti tikwanise kudyawo sadza nevana nehupfu.
Mumwe mugari wemuchinhoi amai Grace tenda upenyu avo vanga vachitora mari yavo nhasi mubhanga reAgribank vanoshuvira kuti dai vangoramba vachipiwa mari nekuti nzara yapfunya chisero munyika.
Nokuti izvozvo takutombobatsirika nokuti gore rino kune nzara dai vangoramba vachati vachingotipawo nokuti izvozvo vakangotisira vangomira chete nzara yatopinda nokuti izvozvo ndopata takatotarisira nokuti hatina kwatinokwanisa kuwanawo mari zvinhu zvakaoma hakuna kuri kuwanika mabasa.
Kunze kwemari yekutenga zvekudya vamwe vanhu vari kubatsirwa nemari yekupfuya huku kuita madiridziro nezvimwe. Mumwe wechidiki akabatsirwa neruzivo pamwe nemuchini wekugadzira zvinhu zvesimbi kana kuti welding machine muzvare Rutendo muzane nhamo anoti zvigadzirwa zvake zviri kumupa mari yakawanda. Mudzviti wedunhu remakonde vaBenjamin Zivanai vanoti vari kushanda zvakanaka nesangano reWFP nereLEAD. Mukuru zvekufambiswa kwemabasa muWFP amai Bianga Dzairo vati pane vakawanda vari kushandisa mari iyi kutenga zvekudya.
Vamwe vanoshandisawo kurapisa vana, vamwe vanoshandawo kubhadharawo chikoro, asi kazhinji zhinji tiri kunzwa sarayo kuti vari kushandisa mari kutenga chikafu chavari kudya zuva nezuva.
Amai Dzairo vanoti shuviro yavo ndeyekuti chirongwa ichi chienderere mberi kana vakawana mari sezvo kuine vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million vasina zvekudya zvakakwana mumaguta.
Asi ishuviro yedu yekuti kuri kwekuti kwawanikawo mari chirongwa chatinofungidzira kuti chinoramba chichibatsira vanhu. Takatarisirawo maresults eZimluck akabva kubuda aya ari kutaridza iwo kuti kune vanhu vanokwana kuita 1.7 million muno muZimbabwe.
Vanhu mamiriyoni mapfumbamwe vakatarisana nenzara munyika uye hurumende iri kuda mari inodarika mabhiriyoni matatu kana kuti US$3.3 billion kuti iwanise vanhu zvekudya nezvimwe kusvika muna kurume 2025. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Bazi rezvemari rinoti raparura Committee National Risk Assessment Coordination Committee kuti iongorore kushanda kuri kuita mari yecryptocurrency munyika. Hurumende inoti iri kuda kuziva kuti ndezvipi zvakanakira kana kuipira kushandisa mhando yemari iyi. Vanoda kupa maoniro avo vanzi vanokwanisa kutumira nharembozha pa info@fiu.co.zw musi wa 26 chikumi usati wasvika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mutevedzeri wasachigaro webhodhi resangano regovernors for UTC kuSalford, Britain, muzvare Chenai Moyo Mutambasere kuti tinzwe maonero avo.
Cryptocurrency imari inogadzirwa kana kuti tingati inocherwa ichishandisa makompyuta masaisai ekompyuta eblockchain technology.
Ndikubate muromo ipapa hapo, ichicherwa kupiko?
Avo vanoigadzira vanochera vachishandisa maalgorithms akasiyana siyana vachizogadzira iyo mari inenge ichinzi cryptocurrency.
Mungapere mienzaniso wemhando yemari iyo iyi?
Kune inonyanyozikanwa inonzi iyo Bitcoin, kana kuti vamwe vanenge vachiiti ndakambonzwa ichinzi Bitmari muZimbabwe.
Saka munhu ari kumusha unogona kuva nezigi yake ova necryptocurrency yake iyoyi?
Cryptocurrency haina kufanana nemari yatinoziva yatinoshandisa mazuva ese yatakangobvira kare tichingoshandisa, nekuti mari iyi inenge ichibva mucentral bank yenyika. So zvakaita sereserve bank of Zimbabwe ndo vanokwanisa kuti vaprinte local currency yemuZimbabwe, ingava iri zigi ingava iri Zimbabwe local currency. Cryptocurrency imari iri kugadzirika vachishandisa matechnology, vachishandisa makompyuta masaisai emakompyuta anonzi blockchain technology nezvimwe zvakadaro kuti vagadzire mari iyi.
Iri kutoshanda here muZimbabwe?
Pare zvino cryptocurrency imari hongu inogona kushandiswa kutenga zvimwe zvezvinhu zvatinenge tichida kushandisa zuva nezuva.
Matambidziko api angauye nemhando yemari idzi?
Inonetsa panyaya yecryptocurrency kunyanya inyaya yandambotaura iya kuti haigadzirwi nema central bank. Naizvozvo haizikanwi kuti mari hainyatsozikanwa payakatangira imari yakawanda zvakadii, uye nekuti iwewe kana uchinge wanzi wava nayo mari iyoyo unokwanisa here kunatsonzwisisa kuti hongu zveshuwa mari yandiri kunzi yemacryptocurrency yandiri kunzi ndapiwa ndiyo pachokwadi yandiinayo. Zvakare nekuti haisi mari inoshandiswa kuma central bank, haisi mari inenge ichikwanisa kuidentifya kuti unganatsoziva kuti zveshuwa mari iyi ndakabata mari yakaprintwa kucentral bank reZimbabwe musi wakadai panguva yakadai.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mutevedzeri wasachigaro webhodhi regovernors for UTC kuSalford, Britain, muzvare Chenai Moyo Mutambasere vari parunare kuBritain kwakare naIvan Zininga weStudio 7. Zimbabwe iri kupinda musangano weUnited Nations uri kuongorora nezvekodzero dzevanhu vakaremara uyo wakatanga nezuro muNew York muno muAmerica. Mutevedzeri wemunyori mukuru weUnited Nations Amai Amina Mohammed vakati donzo ravo guru nderigona kuti kodzero dzevakaremara dzasimudzirwa pachishandiswa michina yechizvino zvino kuvawanisa mabasa pamwe nekuona kuti vachengetedzwa panguva yenjodzi dzakasiyana siyana. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura musangano une zuro, Amai Mohammed vakati vakaremara vakawanda vari kusarira shure munyaya dzekushandisa mishina yechizvino zvino, uyewo vanotadza kubatsirikana kana kutiza kana pachinge paita hondo kana njodzi dzakaita semafashamu. Vakatiwo vanhu vakawanda vakaremara pasi rese vane urombo nekuda kwerusarura runoitwa pakupinzwa kwevanhu mabasa, vachiti kunyange pavanopinzwa basa vanopiwa mihoro iri pasi kana zvichienzaniswa vamwe vasina kuremara, vachiti izvi zvinofanira kugadziriswa. Vanoshanda nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vanoti donzvo remusangano uyu rakanangana nematambudziko anosangana nevakaremara kunyange muZimbabwe.
Zvinangwa zvemusangano uyu ndinoona zviri zvinhu zvakakosha chaizvo. Chekutanga chetechnology umesha neumetura, tikatarira isusu muZimbabwe nyaya idzi dzichiri kumashure chaizvo, zvekutoti vanoita chikoro havana zvimwe zvinhu zvekushandisa. Saka ndinoona se kuti zvigai nezvinangwa izvi zvakakosha zvikuru, uye tinofanira kuzvitora tichizviunza kwedu kuti zvinge zvichishandawo.
Asi vanoti havasi kufara kuti nhengo dzeparamende dzinomirira vakaremara hadzina kuenda kumusangano uyo. Vanoti hazvibatsiri kuti hurumende ipinde yega mumisangano iyi.
Asi tinoona kuti hurumende pese pairi kuenda kumisangano yakaita seiyi iri kusiya vanhu vacho vakaremara, vakaita sevamiriri vedu masenators kana kuti vamwewo vanhu vakaremara.
Gweta rinomirira kodzero dzevakaremara vachishanda nesangano reAfrican Union of the Blind, Advocate Abraham Mateta, vaudza Studio 7 kuti hapana chakashata kuti vedzihurumende vapinde mimisangano yakadai, asi kuti inofanirawo kupinza vakaremara pakati pemisangano iyi.
Tiri kuona kuti pari zvino paramende iri mubishi rekugadzira mutemo mutsva une chekuita nevakaremara. Asi dambudziko ratinenge tiri kuona nderekuti kune vamwe vashandi vehurumende vanofanirwa kunge vachishanda nevanhu vakaremara, vanove ivo vaakudhonzerawo kune rimwe divi.
Vamwe vari kupinda musangano uyu mumiriri wevakaremara kuAfrican Union vanyasha nhau
tarisira kuti nyaya dzevakaremara dzifanira kungoramba dzichitaurwa, asi dzinofanira kuti pave neaction. Panofanira kuva nechinoti political will kuti zvinhu zvinge zvichiita sezvichizadzikiswa.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kune vanomirira vakaremara muparamende, Senator Anna Shirley naSenator Ishmael Zhou, kuti sei vasina kuenda kumusangano wemazuva matatu uyu. Asi mumwe mushandi mukuru mubazi revashandi nemabasa pamwe nekugara zvakanaka kwevanhu kana kuti Public Service Labour and Social Welfare, iro rinoona nezvakaremara, audza Studio 7 kuti Zimbabwe yakamirirwa zvakakwana kumusangano uyu. Ati nyaya yemari ndiyo yakaita kuti vamwe vaitarisirwa kuenda vasaende, achiti mutevedzerwe kurukota rebazi iri. Amai Mesi Maruadina ndiwo vaifanira kutungamira chikwata cheZimbabwe kumusangano uyu, asi havana kuzoenda mushure mekunge visa ravo ranonoka kubuda. Zimbabwe ndeimwe yenyika dzinoyemurwa kuti dzine mitemo inobata vakaremara yakanaka, asi vamwe vanoti mitemo iyi haisi kutevedzwa zvakadzama. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeNigeria vaBola Tinubu vazivisa nhasi kuti kunyangwe vanhu vakawanda vari kuchema-chema kuti vaomerwa neupenyu nekuda kwemitemo yavo yekuedza kuvandudza upfumi hwenyika, vacharamba vachienderera mberi kusvika nyika yave mugwara rakanaka. Vatiwo vachaendesa bhiri kuparamende remari inofanira kutambirwa nemushandi wepasi-pasi. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken nhasi vasangana nemutungamiri wenyika yeKatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani panguva iyo America, Egypt neQatar dziri kuedza kuzeya zvakataurwa neHamas kuti zvinofanira kuitwa kuti kurwisana kwayo neIsrael kumbomira. Hamas yati inoda kuti mauto ose eIsrael abude muGaza vochinjana vasungwa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tiri kutarisa zviri kubatwa naMai Patience Chimombe, vanove muridzi wekambani yeHouse of Stone Creations, avo vari kuGoldsboro mudunhu reNorth Carolina muno muAmerica. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kwazvai vateereri, basa riri kufamba zvakanakisa chose. House of Stone Creations yakazvarwa mushure mekunge ndasuwa chikafu chedu chiri kakura tichidya. Naizvozvo ndakaona zvakanaka kuti ndigadzire nyama inodiwa nevana veZimbabwe.
Zvinhu zvamakazitanga kuita mare kuno here?
Ini ndakagara ndiri munhu anofarira kubika uye anonzwisisa zvine chekuita nekugadzirwa kwezvekudya. pandakafunga kugadzira chimukui nesausage ndakanyatsotora nguva yangu ndichidzidziswa kuzvigadzira neimwe kambani inobata iri kuCape Town South Africa.
Zviri kutambirwa sei zvamuri kugadzira icho chimukuyu nemasausage aya ekumusha?
Bhizimusi riri kugamuchirwa zvakanaka kwazvo mukana wokukura uripo. Pari zvino vatengi vedu vanowanzowanika pamasocial media platforms uye anonzi mareferals kureva kuti anenge atenga atapirirwa nechimukui nebruvos ndiye ari kuudza shamwari dzake nezvekunaka kwemaproducts ehouse of stone creations.
Tinoona kuti kunze kwekugadzira chimukuyu nemasausage munogadzirawo zvishongo zvekupfeka pamwe chete nezvikwangwari zvekuisa mumadziro nezvimwe zvakadaro zvine mitupo, mazita nemadzinza nezvimwe zvakasiyana siyana. Makatanga sei basa iri?
Chakaita kuti nditange bhizimisi iri ndechekuti ndaida kupakurira ruzhinji chidimbu chetsika nemagariro edu. Zvakandipa kugadzira atinoti macrafts anotirangaridza kwatinobva. House of Stone Creations inogadzira mete, maneklesi, mabhodhi anodekitira mitupo yedu nezvimwe zvakawanda wanda.
Tinoona kuti zvigadzirwa zvenyu zvishongo zvizhinji zvacho zvakarerekera kumitupo. Sei muchinyanyofarira nyaya dzemitupo idzi?
Mitupo yakakosha pachivanhu sezvo ichiratidza dzinza remunhu. Naizvozvo ndakaona kuti kana uchinge uri mhiri kwemakungwa uye kure neveukama, zvakakosha kurangaridzwa kwaunobva. Saka ungava uri shumba, nzou, mofu, tiri pano kushandidzana nemi vatengi nechinangwa chekuti mudade nedzidza renyu.
Avo vangu vari chizvarwa cheZimbabwe, amai Patience Chimombe, vanhu vamukuru wekambani House of Stone Creations vari parunare kuGoldsboro kuNorth Carolina muno muAmerica, naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chinotarisa zviri kuitika muAmerica, regai tiende kuna Tanonoka Wande.
Nengo yebato remaRepublicans vaSam Brown nemusi wechipiri vakakunda vanhu vebato ravo vazhinji musarudzo yokupinda muSenate vakamirira bato ravo mudunhu reNevada. Pave kutarisirwa kukwikwidzana kunotyisa naSenator Jackie Rosen vebato remaDemocrats. Achakunda musarudzo pakati pavaviri ava anonzi achabatsira bato rake kuti rive nevamiriri vakawanda mudare reSenate muAmerica. Vachitaura kuvatsigiri vavo muguta reRino, vaBrown vakatenda mhuri yavo vachiti America iri pamharadzano. Vakati vana vavo vatatu havana ramangwana rakajeka. VaBrown vaiva muchiuto asi vave pamudyandigere. Aka ndeke chipiri vachikwikwidzira chigaro ichi. Pamari yekushandisa mukutsvaga rutsigiro, vaBrown vanga vari mberi uye vakazotsigirwawo nevaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump. VaBrown vaishandisawo zvakaitika pavari pavakanga vari muhondo kuAfghanistan, uko vakapotsa vaurayiwa nezvinoputika vakapinda muchipatara kwemwedzi yakawanda. Rutsigiro kubva kuna vaTrump rwakavabatsira zvikuru. Pavakazivisa kuti vari kukwikwidza, vaBrown vakataura pamusoro pekushanda kwavo muchiuto uye magariro avo nemhuri yavo vachiti vanoda mukana wokuenda kuparamende kuti vanorwisana nevebato remaDemocrats. Amai Rosen avo vakakundavo zvine mutsindo vavaikwikwidzana navo mubato ravo vakabudisa gwaro richishora vaBrown vachiti vanotsigira chikwata chebato remaRepublican chinopfurukidza mwero. Vanoti vaBrown vanotaura zvenhema kuitira kuti vavhoterwe, vachiti vanotsigira kumbunyikidzwa kwevanhukadzi vachida kuti varambidzwe kubvisa pamuviri. Nyaya yekupa madzimai kodzero yekubvisa pamuviri inotarisirwa kuva nyaya huru musarudzo yemutungamiri wenyika yemunambudzi. Amai Rosen vanoramba vachiyeudza vavhoti kuti vaBrown vanotsigira mutemo wekuTexas unorambidza vanhukadzi kubvisa pamuviri pavane masvondo makumi maviri. Pakutanga kwegore rino, vaBrown vakagara pasi nemudzimai wavo achitsanangura kuti akabvisa pamuviri vasati varoorana, izvo zvakakonzera kuti vaBrown vachinje pavamire maererano nenyaya iyi. Vamwe mubato remaRepublicans vaikwe kudzana na va Brown vanovashora zvikuru vachiti vairamba kuita gakava kana kuti ma debates vachiti munhu anofambidzana nebazi rebato rechinyakare. Va Brown vakatsvagwa nevebato rema Republicans vaida kuona kuti kukundwa zvine mutsindo kwakaitwa bato ravo muna 2022 hakuitiki zvakare. Va Brown vakavimbisa utungamiri hwakasimba mukuona kuti miganhu yenyika yakasimbaradzwa, kuona kuti vanhu vose vanowana simba remagetsi kudzikisa mitero kuvandudza mashandiro anoita matare edzimhosva. Vavhoti vemunivhada zvuruzana vakavhota musi wakange kuchipisa zvakanyanya mumaguta eReno neLas Vegas. Mashoko aya atumirwa naScott Sonner weAssociated Press ari kuLas Vegas kuti Nevada. Maaverengerwa neni tanonoka wande.
Munhau dzemitambo, nyanzvi nyadzo zvemitambo dzinoti pane zvakawanda zvinoda kugadziriswa kuti chikwata chemaWarriors chikwanise kuenderera mberi mumakundano akaita seWorld Cup kana Africa Nations Cup. Nezuro, Zimbabwe yakakundwa 3-1 neSouth Africa, zvaisiya iri pasi pegungano reGroup C reWorld Cup nemapoints maviri isina kana mutambo mumwe chete wayakunda pamitambo mina yatambwa kusvika parizvino. Vamwe vari kushora hurumende nezifa nekutadza kugadzirisa zvinhu munyaya dzezvinhabvu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata anoongorora nhau dzemitambo muzi wetu Hadebe.
Sekuona kwangu, kana tichitarisa grupu pari zvino, maWarriors achine chance yekuti vange vachienda kuWorld Cup kana tikati refocus, asi zvakudependa nekuti target yetu chii. Iyezve tinopa coach nguva yakati ndopane nyaya huru. Tinoona kuti group racho maresults acho ari unpredictable, saka tikanyatsoshinga tinogona kunge tichiita mushe. Asi tinofanira kuti tinge tichikoshesa kuti zvatinota chii senyika pamutambo webhora. Ndiri kuona kuti tiri kumhanyira kuti tinge tichienda kuWorld Cup, asi hatisati tagadzira pasi pano, hatisati tagadzira kumajuniors edu. Saka zvakakosha kuti tinge tichigadzira grassroots soccer yedu kuti tinge tichiendera mberi.
Sangano reZifa Normalization Committee rinofanira kunge riri kuita chii pari zvino?
Zvakakosha kuti Normalization Committee iyo pachayo inge ichigadzirawo mastructures Zimbabwe football. Tirikuona kuti kuvhira vakapinda pachigara vasati vagadzirisa zvinhu izvozvo. Tirikuona kuti hakuna makosi emacoaches. Tirikuona kuti vari kuramba vachidzokerera kumashure macoaches emuZimbabwe, asi tinotarisira kuti vange vachiita mushe pamaWorld Cup. Saka zvinonetsa ipapo, saka grassroots soccer inofanira kunge ichiimprova, iye magrassroots structures ebhora anofanira kuti ange achipinda in place kuti zvinhu zvifambe mushe. Iyezve zvakakosha kuti vange vachigadzira constitution yeZifa kuti iite up to date.
Hatina kukwanisa kubata vakuru veZifa kana vehurumende kuti tinzwe divi ravo, sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Asi manzwa kubva kuna muzi wetu waDebe anoongorora nhau dzemitambo achitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 ari parunare kuBulawayo. Musa Kanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM. Apo tiri kutarisa nyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunyika dzakaita seSouth Africa zvave kukwanisa kutora magwaro ekufambisa kana kuti mapassports. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro nawo zvakare. Zimbabwe yoedza kuumbiridza ukama neZambia zvitevera kushorwa kwakaitwa nyika iyi nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuRussia. WFP yobatsira vanhu vari mumaguta nemari yekutenga chikafu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekera nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC City. Kurasa zvakanaka vateereri, ndokusiya mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uBlessing Zulu obesipha le indaba ngolimi lwesishona. Lingali tshona njani izulukandaba ulamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-12 kuNhlangula 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
bekungadingakali vele ukuthi kukhulunywe la mazwi esiwabone eborder ngomakhelwane. Umakhelwane uyakhulumisana laye, uyabonisana laye lapho lihlukane ngembono, uyakhulumisana libonisane licebisane kuze kulunge.
Uhulumende weZimbabwe uthi akulanzondano ekhona phakathi kwakhe lohulumende weZambia kulandela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awukuchothoza ubudlelwano belemelika leZambia.
Government has a policy which reserves that space for.
Kulomthetho uthi le ibhizinisi yokuthengisa ezitaladeni ngezizalwane zeBotswana kuphela.
Ibandla eliphikisayo kwele Botswana lithi kumele kududulwe abadabuka eZimbabwe abathengisa impahla emigwaqweni kulelo lizwe. Bayakhala eZimbabwe ngokunqotshwa kweqembu lenguqu lelizwe elama Warriors ngele South Africa kunye lele Lesotho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende weZimbabwe uthi akulanzondano ekhona phakathi kwakhe lohulumende weZambia kulandela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awuchothoza ubudlelwano belemelika leZambia. UMnangagwa utshele umongameli weRussia umnumzana Vladimir Putin ngeviki edluleyo ukuthi uhulumende waseMelika uphathisa eZambia leMalawi ngemali yokuthuthukisa amazwe la kwezenotho la kwezomvikela echiya ngaphandle eZimbabwe ngoba efuna ukulikhawulisa. Ekhuluma ngemva komhlangano wedalela abaphathintambo bakahulumende leCabinet ntambama izolo, umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Jan van Muswere utshele intatheli izindaba ukuthi leZimbabwe lidinga ukwakha ubungane lamazwe wonke. Wathi njalo ubudlelwano beZambia leZimbabwe buqinile njengobamawele. Uhulumende weZambia yena okhanya engaphathwanga kuhle ngamazwi kaMnangagwa uthi uzakhulumisana lohulumende weZimbabwe ngalolu daba. Elemelika lona liyawalandula amazwi kaMnangagwa lisithi luningi usizo eselunike iZimbabwe kusukela lithola uzibuse. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe njalo engumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Ubudlelwane babantu beZimbabwe labeZambia buqine kakhulu. Kabulula ukuthi budilizwe ibuchapha balabo ababusayo, ukwehluleka kwalabo ababusayo. Bekungadingakali vele ukuthi kukhulunywe la mazwi esiwabone eborder ngomakhelwane. Umakhelwane uyakhulumisana laye, uyabonisana laye lapho lihlukane ngembono, liyakhulumisana libonisane licebisane kuze kulunge. Ngokuba thina labantu beZambia singabantu banye, kwezamasiko, kwezomnotho, kwezepolitiki. Inkululeko yethu sizuze ngo-1980 ngemva kwe-sacrifice enkulu eyenziwe yiZambia. Sike saba yilizwe elilodwa ngesikhathi se-Federation. Singabantu banye ngayo yonke indlela. Ngakho ke konke lokho okukhulunywe ngumongameli bekungadingakali, akufanelanga kwenziwa, akufanelanga kuphindwe njalo. Ngakho ke khona lokhu ukuthi babuyele emuva kulokho akade sibekukhulumile ngesikhathi okuthiwa to walk back kuyinto enhle, kodwa kusezadingeka ukuthi benze kakhulu ukuze izinto zibe lomehluko.
Amazwi la Ncube ubona elakho yini ukuqeda ukungezwani kumbe ukufuthelana okungaba beso kukhona phakathi kweZimbabwe leZambia phezu kwamazwi kaMongameli Mnangagwa.
Amazwi le kasoze aqede ingxabano phakathi kwahulumende weZimbabwe loweZambia. Lanxa ngithe abantu bayezwana, ohulumende bobabili kabazwani, okubahlukanisayo kubanzi kakhulu. Kungena kwezokubusa, imbuso yakhona ihlukene, omunye ubona ngenye indlela, abanye babona ngenye indlela, abanye bakhuthalela ukushintshwa kwamalungelo abantu, abanye bangakhuthaleli njalo, abanye bakhuthalela ukhetho olukhululekileyo, abanye bangalukhuthaleli. Ngakho ke akululi ukuthi lamazwi adlulise nje, yebo kambe ngalungisa lokho okukhulunywe eRussia, kodwa ke ukuxabana kwabo ungazwani kwabo ungaboni ngendlela efanayo kuzaqhubeka kusiya phambili ngokuba kuzikile kakhulu kule mpande ezishonayo kwezepolitiki ngendlela ohulumende bobabili ababona ngakhona ukuthi kubusa lokubuswa kwabantu kufanele kube ngayiphi indlela.
Lo-ke ngumnumzana efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-National Consumer Rights Association. Uhlangothi lweZimbabwe Water Authority luthi asemalutshwana kakhulu amanzi asedamu leKariba, njalo leli damu liqhubekela phambili lisoma. Luthi sokunzima ukuphehla umlilo kagesi ngenxa yamanzi asemalutshwana. Kusenjalo umphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngezamanzi ngamandla kagesi, umnumzana Edgar Moyo, utshele iphephandaba leChronicle ukuthi uhulumende usenike amanye amankampani emba amatshe imvumo yokuba lezi titshi zikagetsi. Lokhu kulandela usilela kwemlilo kagetsi elizweni lonke jikelele. Ukuhlaziya loludaba uTabo Kancube weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho esebenza kunhlanganiso yeDisability Rights Center, umnumzana Masimba Kutshera.
Nxa amandla kagetsi angekho kutsho ukuthi ama-industries amaningi bayebezomele basebenzise i-diesel sokukhweza intengo. So uzaphazamisa umnotho, ngoba nxa ungela amagetsi uzenze ukuthi abantu especially abe-industry baqalise usenza i-diesel. Njalo siyakwazi ukuthi nxa senzisifo intengo iyakhwela eZimbabwe.
Uhulumende simuzwa ekhuthaza amankampani emba amatshe ukuthi lawo azilungisele amandla kagetsi, kungaphathisa nalokho.
Inkuthazo ezinjengalezo njalo ama-projects awokuthi kube lamagetsi endaweni especially ezinjengalezo uthatha isikhathi engxenye kusukela ku-2 engxenye kusiya ku-3, 4, 5 years ukuthi iprojekthi yamagetsi ibe khona.
Uhulumende yikuyini obekumele akwenze kungakabi lodubo olunje?
Bekumele uhulumende akhangele ukuthi abone ukuthi ama-supplies amagetsi especially nxa sikhangele amadamu nokunye bekuzasithatha ukuthi kusifise ngapha. Okwesibili, uhulumende kumele aplane inhlelo ezingenza ukuthi ama-projects amagetsi abe khona perhaps for the next 3 or 5 years. Thina siyakwazi ukuthi eZimbabwe ilanga likhona, nxa kuyukuthi singazami isola kungasinceda sibili. So uhulumende aloba ezama ukuthi akhuthaze abantu ukuthi basebenzise isola njalo anike perhaps ama-rebates kuma-companies afuna ukuthi abuyise isola eZimbabwe.
Lo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi kwezenotho njalo esebenza kunhlanganiso ye-Disability Rights Center. Ubisecingwani lo Tabo Kancube weStudio 7 ekwelebhilitane. Amadabuka eZimbabwe abaphila ngokuthengisa emigwaqweni kweleBotswana badlela evalweni ngemva kokuba amalunga elinye ibandla lezombusazwe eliphikisayo lisungule umkhankaso wokuthi basuswe lapho abathengisela khona, badedele izizalwane zakweleBotswana. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha loludaba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
ilunga lebandla eliphikisayo eLebotswana Congress Party kumbe iBCP umnumzana Sidiro Khoroba uselobele uhulumende ukuthi asuse bonke abokuza abakubhizimusi lokuthengisa emgwaqweni. Ukhoroba uthi uma uhulumende engathathi inyathelo phezu kwalolu daba ibandla lakhe leBCP lizangena emgwaqweni liyitshengisele. Ukhoroba wake waba lilunga ledale lephalamende njalo ukhankasela ukubuyela kulesi sikhundla kukhetho lesizwe oluzaqhutshwa ngumfumfu.
Government has a policy which reserves that space for
kulo mthetho ethi le ibhizinisi yokuthengisa ezitaladeni ngezizalwane zeBotswana kuphela. Manje sesibona sebebangisana labokuza ikakhulu abeZimbabwe. Sithi uhulumende wethu sekuyisikhathi ukuthi lokhu kulungisiswe.
Ukhoroba uthi ayisikho ukuthi ibalwa labantu abadabuka eZimbabwe kodwa kumele bazwisise ukuthi abeBotswana labo bazama ukuziphilisa ngokuthengisa emgwaqweni.
Unless where the locals have completely neglected the space, which is not the case now.
Ngabe sithi abeBotswana abafuni ukungena kule bhizinisi, manje akunjalo. Yikho sithi uhulumende kangenele. Uma engangenelanga sile njongo yokuthi singene ezitaladeni sithengisele.
Indawo yeMohotitsane engumuzi ongaphandle nje ledolobho leHebron yiwobhekane kakhulu lodubo lolu kutsho uHoroba. Esinye isizalwane seBotswana esiphila ukuthengisa emgwaqweni yeMohotitsane unkosazana Sikiyaso Baka Kisikile uthi uyasekela imizamo yokuphathisa phezu kwalolu daba.
Abasincede sibili ngoba sekucina kusivalela phandle thina khonapho sihlawulela le ncwadi zamalayisensi. Abanye babo sebehamba bethengisa nezindlini.
Iningi labeZimbabwe liphila imisebenzi efana lokuthengisa emgwaqweni, ukutshaya izitina, ukuthunga kanye lemisebenzi yokunusela. Yona uhulumende othi kumele besezandleni zezizalwane zeBotswana kuphela. Okuhlanganiso yabeZimbabwe leBotswana umnumzana Sifas Chuma uthi noma nje evumelana lezikhalazo zezizalwane zeBotswana kumele lolu daba lukhanyelwe ngelinye ilihlo lokukhalipha.
Khona bale point ngoba kukibo, kodwa ke ungakhangela ukuthi kulabanye abantu ababe besenza amacala, but now umuntu othetha ama-orange wahlala phansi water things laye njengabantu bonke zama ukuzuza imali ngendlela eqondileyo. It becomes harsh ukuthi ekhanye ngathi sokumele adudulwe, kodwa njalo izinto lezi ziyabe zidinga ukuthi zikhangelwe kuhle from a managerial point of view, from ku-leadership. Kungabi izinto ezenzwa ngabantu emalokitshini sebezithathe umthetho bewufake ezandleni zabo, ngoba kuyagcina kubangela ukuthi kube lokuxabana.
AbeZimbabwe abaphuma phandle kwelizwe bengena kwamanye amazwe ikakhulu angomakhelwane sebethola ukuthi amathuba okuziphilisa asenciphile. Kwele South Africa amanye amabandla akhankasela ukhetho olusanda kwedlula ngokuthi azabuyisela emuva abangena kulelo lizwe okungekho emthethweni ngoba becina bethathela ezalwane zalolu lizwe imisebenzi, kukanti abanye badala amacala. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiseHebron kwele Botswana.
Siyabonga mqondisi. Kolunye udaba eZimbabwe lilezithunywa ezisemhlanganweni ohlolisisa isimo sabaphila lobugoga o-17th Conference of the State Parties to the Convention of the Rights of People with Disabilities oqhutshelwa ngapha kwele New York. Kubikwa ukuba kulesiphathamandla sikahulumende weZimbabwe esehluleke ukuthola amaphepha okubuya kwele Melika uzongena kulomhlangano. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende ebezingaphenduli omakhale khukhwini. Kwezemelika, ilunga lebandla lama-Republicans umnumzana Sam Brown unqobe ixuku labanye bakhe wathatha isikhundla sokumela isigaba seNevada kukhetho lwama-primary ngolwesibili osekumchiye ebhekane mathupha lomela lesi sigaba engowebandla lama-Democrats uSenator Jackie Rosen kukhetho oluzaveza ukuthi ngeliphi ibandla elihola idale le-Senate. Esethula amazwi akhe kumbuthano obulandela impumela yokhetho edolobheni leReno, uBrown ubonge unkosikazi wakhe u-Ami, abantwana bakhe abathathu kunye labazali bakhe. Uveze eleMelika njengelizwe elimi madlodlongwane lapho abantwana bakhe abalalizwi kabavoti kulifa elilizwe labo. Uyihlo uzakwenza konke okusamandleni akhe ukuze iphupho leMelika iningi lethu elalisebenzisayo lani lilisebenzise, kutsho uBrown. UBrown wake waba libutho uphinda okwesibili ukuzama ukungena kudale le-Senate. Unqobe abanye bakhe abalichumi lambili ukuze enelise ukubhekana loRosen kusigaba esiyandise ukuletha umehluko kukhetho lukamongameli esibhekwe ngabomvu libandla lama-Republicans. Abebandla lama-Democrats baliswa ukugcina izihlalo eziningi kulabebandla lama-Republicans lumnyaka ukuze balondoloze amanani abakhokhela ngawo kudale le-Senate eliyingcosana. UBrown ubekhokhela ngenani elilutshwana phambilini kokhetho waze wathola izibusiso zosekelo lukamnumzana Donald Trump emaphethelweni omkhankaso ngesonto. Imbali kaBrown ngeyokuthi wasinda kubhomba eladubuka kwele Afghanistan wahlala isibhedlela kwenyanga ezimbalwa okuyikho kade kwindikimba yomkhankaso wakhe. Usekelo lukaTrump luphunyuke abanengi kade belufuna ukubalisa owake wakhethwa nguTrump ukumela elemelika kwele Iceland uDokotela Jeff Gunter. Aze asungule umkhankaso wakhe edolobheni leSparks kumnyaka odluleyo obucwadlana ledolobho leReno, uBrown walandisa imbali yakhe yempi lokuzinikela kumndeni wakhe njalo enjengomuntu ongasuye wabasebenzelana leziphathamandla zeWashington DC. URosen wanqoba abamncintisayo kubandla lakhe kuma-primary usole uBrown hembikweni awethule ngolwesibili esithi uBrown ngwenhlanganiso kaTrump ethiwa yimaga njalo ngumuntu owedlulisa amalawulo ozakhuluma naloba yini esithi abantu balimuke imbono kaBrown edlulisa amalawulo ebalisa ukwalisa besifazana ukuthi basuse izisu. Ngizamela laloba ngubani ukuze isigaba sethu siphumelele, kodwa uBrown ufaka phambili ezombusazwe webandla lakhe kulokuphathisa ngokuncedisa isigaba seNevada, kutsho uRosen. Udaba lokususa izisu kwabesifazane kukhangelelwe ukuba indikimba yokhetho lokudinga umongameli lwalunyaka. URosen uhlala egcizelela usekelo lukaBrown lomthetho weTexas wokuthi lesi sigaba simise omama ukususa izisu okwenyanga ezingamachumi amabili ngesikhathi ekhankasa ngokhetho lomnyaka ka-2014. Ekuqaleni komnyaka uBrown uhlale lomkakhe bekhuluma lentatheli izindaba zomsakazo weNBC. Waveza umkakhe ukuthi wasusa isisu bengakachadi. UBrown oseguqule ingqondo uthi uphikisana lokuvinjwa kokususa izisu nguhulumende, kodwa uthi kumele izigaba zizikhethele ukuthi zithathe nyathelo bani ngalolu daba. Iningi lamalunga ama-Republicans abaphikisana loBrown bake bazama ukumngcolisa ngokungayi kungxoxompikiswano kwakhe bemuthi nguye okhethwe zinkokheli zebandla. Embikweni wakhe wokunqoba, uBrown wazama ukuxhumanisa uRosen kunhlelo zikaBiden emkhakhasweni wakhe oyinyanga ezedlule ichumi. Namuhla, njengoba sithakazelela ukunqoba, asikhulumeni ngokwenzakaleyo. Kusasa sisungula ihlandla lakuqala lokukhululeka kwembono, kusho uBrown. UBrown uphinde wachaza udaba lwebhomba elaphosa lambulala kwele Afghanistan lokuhlinzwa ngabodokotela akwenziwayo, eveza ubuciko bakhe abulolonga elisotsha lokuba likholwa lesiKristu athi kwamphathisa ukuthi asinde. Usekelo lukaTrump ngesonto ngemva kwamavoti afika phose inkulungwane ezilikhulu 100,000 kubandla lama-Republicans kwaphathisa uBrown. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namuhla uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa loNkosazana Mildred Nkomazana ozibiza ngokuthi nguDubai Roadrunner othenga ithengisa impahla etshiyeneyo.
abantu basasala loliyana nje uvalo lokuthi bajwayele ukuthi mhlawumbe bathenga izinto lezi ababe bezibona khona lapha eduzane eziyabe sokuthiwa readily available, but sesikhuluma nje iqiniso izimpahla ezithengekayo azibizi kangako. Okuhle nakakhulu ukuthi uyakuthenga into yakho okwaziyo ukuthi isemgangathweni, iquality yakhona nawe ma uyigqokile uyayeza ukuthi ugqoke impahla. Akuyona impahla othi uyigqoka namhlanje sinwebekile uyigqoke namhlanje sosiyakwathi sokuphuma ikhala kusacaca, cha, zimpahla ezinhle kakhulu zithengeka futhi intengo yakhona imnandi.
Yes, ngathi uyasuka khonapho uye eZimbabwe uyabugadani njalo akuduli kakhulu ukuthi uphinde uyothengisa impahla.
Umuntu ma efisa ukuza la sungaqala uze mhlawumbe uze ngokuthi iholiday uzovakasha njengokuya kwenziwe ngabantu abasuka ngase-United Kingdom. Bayabuya umuntu ma ebuya lapho uyabe buyevele ezovakasha ebesesho ukuthi hayi ngicela sihlangane umbonise 1 or 2. Njengamanje ngilayo omunye oseke wacela ukuthi ngicela ukuza lapho ukufika ungibonise. Ma kwizimpahla ezodwa la angihambi lazo mina mathupha, engihamba lazo kuhamba lazo manje siya kuholiday. Then ezinye lezi kulama shipping companies engisebenza lawo, ngomgqibelo nje ngizobe ngihambisa amanye amabhokisi angu-2. Njengamanje ngikhuluma ngelamathathu amabhokisi asendleleni aya eZimbabwe, ahamba ngeBlue Waters courier service kumbe ngisebenzise i-GPS. It's a cargo company. Ibuye futhi ibe la shipping company eyethwalela abantu impahla ukuzise eZimbabwe, okuphathelana amaphathi ezimoto nezinye nje impahla ezihlukeneyo.
Yeah, abafisa ukuthi bakuthole bakuthola nje
+9 71 5 2 2 7 0 1 6 7 bese kusiba lezi eZimbabwe +2 63 78 7 9 5 3 5 0 3. Kufacebook yami utholakala kumili iDubai Runner page, yili page lami engisebenzisayo engisebenzela kulo.
Lo ke ngunkosazana Mildred Nkomazana odabuka eZimbabwe obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseDubai. Abanye abeZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi abangatholi ulwazi oloneleyo ngohlelo lwesigodlo seZimbabwe kulelo lizwe olokubalungisela amapassport olubikwa soluqalisa njalo sebexwayiswe ukuthi bazakwaziswa njalo kunsukwana ezilandelayo. Uhulumende ubikwa isithi isigodlo seZimbabwe kwele South Africa sizaveza ngokusemthethweni sakhiwo lapho okuzaqutshwa lumsebenzi ngokupheleleyo kungakagqitshwa uhlelo lokhetho kulelo lizwe. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga Studio 7 uxoxa lonkosazana Victress Mathuthu, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labesifazane yeZim Imbokodo, oyake ephathise abeZimbabwe abaseSouth Africa ngokuqoqa amaphepha okudinga lezincwadi ekhaya.
Khona kulinyathelo elihle nxa sesibona ukuthi uhulumende sesicabangele njengezizalwane zelizwe lakhe ezilapha eSouth Africa, khulu kuzayenza ukuthi kube lula kumaZimbabwe njalapha eSouth Africa ukuthi bakwazi ukuthi bathole ama-passport. Into engaba yinkinga yokuthi asikeze ukuthi njengoba isithukile i-ofisi lama-passport nazothi gathatha lapha kithi, intengo yokuthi umuntu a-aplayele i-passport izabe isingakanani. Sokuyenzeka ukuthi njengoba bethukile beza ngapha, amakhosi okuthi umuntu a-aplayele i-passport abe sefika phezudlwana kalokhu ade efikayo. Ungathi uyabheka ama-passport beso-aplaya ngendlela yokuthi umuntu ubehamba esiya e-consulate ayofila amafomu, ahambe lezithombe, abhadale imali ebingazo 300 rand ezothanye amafomu. Usuka ngapho lokuba neyokuthi uthatha amafomu uwase eZimbabwe emuntwini ezakumbhalisile ukuthi aye kusubmithela amafomu e-ofisini lapho uthatha khona ama-passport. Intengo yakhona kweleyaziyo yona esingakwaziyo ukuthi manje njengoba sefika nje ngapha kuza kwenzakala kanjani. Abantu bazolokhu be-aplaya online kuba abantu bazoyalayina futhi bagcwale bese-embassy bese-consulate bazoyi-aplaywa khona. Kodwa nxa kuyikuthi abantu bazabe be-aplaya online njengoba ngijayele ukuyenza ngenhlangano engiyisebenzelayo ukuthi abafuna usizo ngabe sehlike ku-aplaya ebulenjini bekesikhona ukuthi abantu sibasize.
Kodwa sikhuluma nje alikabi lo dletshana lo yedwa nje oseke waphatheka kulolu hlelo kumbe oseke wa-aplaya.
Ngokwazi kwami ngolwazi lwami nginalo sizale kusithola nje information esuka embassy la kuma consulate la ku consulate akwathiwe ukuthi lokuthi kuzothi abantu bazabe apply kanjani. So sithalindile esithemba ukuthi iconsulate kumbe embassy izakukhipha kwisitatimenti sabo mase lokhu sokusenzeka bakwazisa abantu ukuthi benziwa kanjani.
Lo-ke ngunkosazana Victress Mathuthu, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labesifazana eZim Imbokodo, obekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kwezemidlalo, abalandeli bomdlalo wenguqu badaniswe kakhulu ikunqotshwa kweqembu labesilisa elimela ilizwe umncintiswano okudinga amaqembu aza kuyadlala kumdlalo yezizwe zomhlaba eWorld Cup 2026. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Umlandeli womdlalo wenguqu umncedisi ziba uthi bekuvele kuza kuba nzima ukuba iqembu leZimbabwe liphumelele kwimidlalo elisanda kuyidlala ngoba amalungiselelo alo angaqhutshwa ngakuhle.
Yes, I've been following mani team yethu yama-Warriors, man. Ama-Warriors will never be the same, man. Uzohlala usukhumbula mani team zakudala, man, and the way things zabekuyenziwa ngakhona. Ngazi ukuthi manje sesibhayiziswa ngama-selections wethu or kwenzakalani, mani. Even this team le esetshenziswe mani ukuthi kuphongubizwa ucoach sokuvele sokusiyadlalwa mani akumnikezi isikhathi esi-enough mani ukuthi ebuilde i-team yakhe kuhle mani.
Kwaba isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Football Association esiphambaniso Dube layo ukuthi amalungiselelo eqembu lama-Warriors abefana nje lamandlwane.
Okuhlungu ukuthi asenze amalungiselelo ngendlela eqondileyo njengelizwe and yonke nje into esiyenza esiyithatha kalula sinanzelele sokusilimazile kakhulu ezinhliziyweni zethu. Iqembu lesizwe leli abalinikanga isikhathi esifaneleyo ukuthi umqeqeshi asihlanganise abe lazo.
Intatheli zindaba ezemidlalo uAndrew Thambane wakho uthi yena uzwela usizi umqeqeshi uJairo Stapera ngoba esenindwe ngodaka.
Yazi iZimbabwe yadanise, so no, this is not even funny. First siya lose against Lesotho, then sesidlala against South Africa asitshaye 3-1. Yazi when I looked at ama preparations of the squad, first of all manager wayemtshile eZimbabwe uthi manager within the uniform uJairo Stapera, yes the new coach at Manika Diamonds, but he isn't at the time.
Iqembu leZimbabwe lihlezi emsileni wesifaa sika Group C lile miklomelo emibili ngemva kwemidlalo emine. Imiklomelo emibili elithole ngemva kokuba ngutshiki lobhanqa leRwanda kanye leNigeria nyakenye. Njalo ngaleso sikhathi beliqeqeshwa nguBaltimore Brito owayengumqeqeshi weqembu leHighlanders. Ngemva kukaBrito uNomen Mapeza uke waphiwa iqembu lama-Warriors wadlala eMalawi, kodwa ngemva kwalokho bobabili uBrito loMapeza akabawuphiwanga lowo msebenzi, waphiwa uTapera ukuba abe bambili kungakaqhatshwa umqeqeshi omutsha. Iqula elikhokhela ukulungiswa komdlalo wenguqu kweZimbabwe elibizwa ngokuthi i-Normalization Committee yilo okumele iqhatshe umqeqeshi. Njalo abalandeli abaningi bathi ngabe layekela uBrito esemsebenzini. Asenelisanga ukuthola icele le-Normalization Committee, kodwa umkhokheli walo uLincoln Muntasa ensukwini ezedluleyo utshele intatheli zindaba uLove Mopanda ukuba bebengeke baqhathe uBrito ngenxa yokuba kuzabise kumele kuphume imali eningi yokumnakekela. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke, kodwa lingakhohlwa ke uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje lwe-Diaspora Forum. Sixoxa ngokulungiswa kwama-passport athiwa wona ngama-electronic passports aselungiswa kwele South Africa, umuntu engasukanga kwele South Africa ayithole ke leyo passport. Njengoba ngithilo isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke, kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla eliphikisayo kweleBotswana lithi kumele kududulwe abadabuka eZimbabwe abathengisa impahla emigwaqweni kulelo lizwe. Bayakhala eZimbabwe ngokunqotshwa kweqembu lenguqu elama-Warriors. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu, igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.